chakanyanya kutarisa nyaya kuti nyaya dzakare madzinge dzichikwanisa kupinda munyaya yebudiriro yenyika kuti tinofunga kuti nyika ibudirire nekusiya chero munhu dzakare mara mubudiriro yenyika saka mutsangano wedu unoita zvikuru zvine chekupfurudzira kuti nyaya dzevanhu vakare mara dzinge dzichitaurika patinotaura nyaya dzebudiriro yenyika ino.
Boka renyu revatinoti vakare mara rakakura zvakadini?
Isu boka redu harina kunyanya kukura isu tinoita kuti tinoprovida machevisi chedu ndekekuita ongororo netsvakurudzo nekuendawo kuhurumende nemamwe mapoka akasiyana siyana tichivakurudzira kuti vange vachitarisa nyaya dzevakare mara neziso rebudiriro neziso rekuti vakare mara vane kodzero sote kuti vanofana kunge vachingori vanhu vanopiwa chete.
Mazuva anaya tiri kunzwa kuti mapoka enyu aya vari kuda ministri yavo yega.
Ichokwadi kuti tiri kuti vanhu vakare mara dai vanga vawana ministri yavo. Mucharangarira kuti muhurumende yapera yava Mugabe takaita vanhu vaviri Brigadier Felix Muchemwa na Dr. Timothy Stebbins vose vava vachakabva vaipanga mazano mutungamiriro wenyika nenyaya dzedisability. Asi tinoona kuti nyaya idzi hadzina zvanya. Takatarisa kuti titori nemutemo unonzi Disabled Persons Act wa1992 unotaura kuti kunyange zvazvo disability iriko kusocial welfare ikoko inofanira kunge pana director of disability asi iko zvino hapana. Saka tinoona kuti pakaita ministry kana kuti bazi redisability zvinoreva kuti kunge rava nagurukota waro anenge achipinda mucabinet anenge achitaura nyaya dzedisability mucabinet. Pare zvino disability tinoiona senherera nekuti chero director wacho nawo disability hapana. Saka inherera yakangokanirwawo kusocial welfare isina munhu anozoitarisa nguva nenguva.
Chii chisiri kuitika iko zvino chamunofunga kuti chingaitike kana mapiwa ministri yakazvimiririra yega?
Chekutanga ndechekutoti kuti tinzwisise zvine chekuita nedisability kana kuremara munyika medu zvinhu zvakawanda zvatisati takunzwisisa kutanga kunesu macommunities kuenda kumabhizinesi tinoona kuti kana paita ministry panenge pane mukana wekuti tinge tichitaura nyaya idzodzo. Chechipiri ndechekuti zvinounza ina yatingati focus kunyaya dzevanhu vakaremara kwairi kusocial welfare iko zvino zvatiri kutaura kuti zvemufananidzo kubva 2018 hurumende yaipa ma$20 kana kuti hurumende yaifanira kunge ichipa vanhu ma$20 mahousehold pamwedzi ekuti vararame nayo. Asi zvino izvi kubva 2018 hazvisi kukwanisa kuitika nekuti hurumende inenge isina mari. Saka tinenge takakwanisa kuitika nedisability inenge yakuonekwa kana kurema kare mara vanenge achipuwa kuonekwa sevanhu vane kodzero kwete sevanhu vanongomirira kutambidzwa nehurumende. Inova kurudziro yataita kwenguva nenguva kuhurumende yadarika yava Mugabe uye kurudziro yatacharamba tichiita kuhurumende yavapa ikono yava Munangagwa.
Kana tikatarisa kwatabva uku hurumende haina kunge yakupindurai zvakakufadzai, munofunga iko zvinezvi mune mukana here wokunzwika?
Tawana futi chimwe chipangamazano kuburikidza navajoshua Mandinga tapinda muhurumende vakamirira disability tinombimba kuti vamunangagwa vatavavo nemukana wekunzwa nyaya iyo yekuti tinoda bazi redu tega rinoita kuti ivo vazokwanisawo kunzwisisa kuti iyo disability yachona inofamba ende inofanira kunge iri hurumende yevanhu vese vanazvo vasina adzimai vanhurume mabhizinesi nevasina mabhizinesi uyezve nevakaremara. Asi tinoona kunge hurumende pare zvino magadzirirwo ayakaita inenge ichirasira kana kuti inenge ichivharira vanhu vakaremara panze. Saka tinenge tida kuti zvinhu izvo zvine zvipedzwa nebasi regai ndikutoi mufananidzo uri padhuze musi wa3 December taiva ne izuva rinotocherechedzwa neUnited Nations rinorangarira vanhu vakaremara, asi hurumende yedu kana kumboti bufuwo panyaya yacho nahaina. Saka tinoona kuti tine kure kwekuenda, kuri kuti itazosvika patiri kuda kuti inosvika kuonawo vanhu vakaremara sevanhu, nekuti iri izuva rakangoda kufanana ne kana kuti International Refugee Day kana kuti World AIDS Day, zvinokosheswa nehurumende yedu, asi izuva risina kukwanisa kucherechedzwa nehurumende yedu. Bumbusa rachona rinoona nezvesocial welfare havana vachavakataura pazuva iri. Saka tinoona kuti panenge pasina kukosheswa ipapo.
Ko vebusiness community muri kushanda navo zvakadini?
Hatisati tanyatsa kuvhura makwara ekuti tinge tichishanda navo, asi vanhu vatinenge da kushanda navo zvikuru sei pakutarisa kuti tine vanhu vakawanda vakaremara vanokwanisa kuita mamwe mabasa arimo mumabhizinesi akawanda, asi dzimwe nguva anovharirwa kunze nekuda kwekuti vakaremara. Satei ndina kuti pfungwa iyoyo inge ichishandurwawo zvikuru sei kubusiness community, kuti dzimwe nguva amwe mabasa anenge aripo vanhu vakaremara havamawani nekuda kwemamwe maconditions anenge ariko kubusiness community, zvakafanana nokuti amwe mabasa pero asingadi kuti ndochityira achingonzi slim class 4 driver's license, zvirato vanhu vasaone vanenge vachikwanisa kuita mabasa iwavo. Ndinoreva kana kuti ringava basa rekushambadza kana kuti amwewo mabasa ange angoitika pakambani. Saka zvinova zvatiri kuda kuedza kuti tigare pasi nebusiness community tivaonesewo rinogwara kana kuti umwewo mufungo wekuti vanhu vakaremara vangashandawo sei kuti vange vachisimudzira upfumi hwenyika.
Asi pari zvino mune tarisiro kuti manzwi enyu achasvika achanzwi kwavo nehurumende, zvisiri zvatakaona muhurumende yapfuura?
Isu hatine tekugogodza chero hurumende yapfuura, ndosingava nitoziva kuti isu hatine tekugogodza. Kana zvanetsa tinotoshandisa sando ndo dzatava kushandisa mazuva ano kugogodza nadzo, nekuti takaona zvigumo zvakapera pasina chiri kuitika. Saka iko zvino chero kugogodza kwachona tinozvitendera isu kushandisa sando kuti tinge tichikwanisa kuzonzwika.